Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Inosanga na zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 29 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Reichoto ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumbani pamusana pekutyira kubatwa nechirwere checovid-19. Hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano wedu wafamba zvakanaka nekuti sekuru vakariga mombe kana kuti muri yekwakariga mombe yanga ichida kuziva chikonzero chekuti sei mambo zvinda vakasungisa muroora. Nekuti takashaya mushakabhu takaisa musapa vana vanove baba Joni Masese. Baba Joni Masese havasi kuziva kuti mudzimai wavo akaendeswa kumatare.
Mhuri yekwakariga mombe yaungana nhasi kwazvimba ichizeya mutongo wamambo Zvimba wekuti mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika Muchakabvu Robert Mugabe kuvigwe patsva. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvoshishikana zvikuru nekusabuda pachena kwehurumende yemuSouth Africa pamusoro pemagwaro azvo eZimbabwe Exemption Permit ayo ari kupera kushanda musi wa31 Zvita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mhuri yekwakariga mombe yaungana nhasi kwazvimba mudunhu remashonaland west ichizeya mutongo wamambo Zvimba wekuripisa mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika Muchakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe. Mushure mekupomerwa mhosva yekutyora mitemo yemudunhu rashe Zvimba, mhuri iyi yabuda nechisungo chekuti igare pasi namambo Zvimba mangwana ichivabvunza nezvemutongo wavakapa svondo rapera. Mutauriri wemhuri yekwakariga mombe vaDominic Matibiri vanoti havawirirani nezvakaitwa namambo Zvimba zvikuru panyaya yekuzvova kumatare muroora anova amai Grace Mugabe mumusha mune munhu akapiwa tsvimbo yemusara pavana.
Musangano wedu wafamba zvakanaka nekuti sekuru vakariga mombe kana kuti mhuri yekwakariga mombe yanga ichida kuziva chikonzero chekuti sei mambo Zvimba vakasungisa muroora. Nekuti takashaya mushakabhu takaisa musapa vana vanove baba Joni Masese. Baba Joni Masese havasi kuziva kuti mudzimai wavo akaendeswa kumatare. Uye sikuru vasitoba kariga mombe havana ruzivo zvakare rwekuti muroora akaendeswa kumatare. Saka ndozvinhu zvatanga tichitsanangurirana kutinzwisisana kuti zvakamira sei nekuti mambo Zvimba pajajimendi yavakapa yekuti panodiwa mombe 5. Mombe 5 dzakatonyorwa famu rafoma purezidendi rekumazoe kuti ndokwadzinofanirwa kupa. Saka mubvunzi wedu semhuri kana kuti dare rekwakariga mombe tanga tichibvunzana kuti zvinogodiwa sei kupurazi rekwakariga mombe isu takarambidzwa kuenda kudare racho kunonzwa kuti nhau yachona yanga yamira sei.
Saka semhuri yekwakariga mombe mabuda nezvisungo zvipi pamusangano wamaita nhasi?
Isusu tawirirana kuti sekutaura kwandakaita pakutanga kuti mhuri yekwakariga mombe tizine huchidziva kana kuti pamunonzwa uchinzi kuna mambo chidziva, mambo chidziva vanobva kumhuri yekwakariga mombe vapiwa ushe kudaro. Isusu tina sadunhu kana kuti hedimeni kariga mombe vari mumhuri medu kwavativo vanoenda vanogara pasi navazvimba. Ini ndakanzwa dzangove nhau kuti kuti adzimai vapiwa mutongo wemombe shano kuti sei vamugabe vakavigwa kwazvimba. Saka ropa tinoda kuti tinzwisise kuti ivo vashati kudii, nokuti tikatanga tataura kuti ava vazvimba vati zvakati, isu tisina kuenda kunozumana navo semhuri taona zvisina kutijekera, asi kuti tinofanira kugara pasi tonzwisisa kubva kwavari ivo mbune vachitaura kuti no ndinakapa judgment iyoyo ndakaita nekuda kwezvikonzero. Isu tovabvunzawo futi kuti maitonga sei imwe mumusha muine varume varimo kana muine varidzi vemusha wekwaKarigamombe.
Saka imi semhuri muri kuronga kunoona ishe zvimba sarini?
Isusu tanga tichikumbira kuti tinogona kuenda mangwana chaiye kuti tinovaona vazvimba titaure navo.
Makore esaya vamugabe vachiri upenyu, ukama hwenyu hwanga hwakamira sei naishe zvimba?
Isusu naishe zvimba, dzimba dziredu kana kuti tsaka dzekwazvimba dzinogara kuzvimba imbiri, asi dziri dzemba nhatu nokuti kunotichambara bepere nachidziva. Isusu tiri mhuri yekwachidziva, mambo zvimba vanobva kwabeperere. Asi ndakazvishamisika kunzwa kuti vari kuti ivo vakatema rukaho kuhirosieka rwavamugabe pamhuri dzedu. Isusu vekwachidziva tine zvimiririra tiri mhuri yekwaKarigamombe toga isusu, tikaita marufu edu anoitwa ekwaKarigamombe. Vekwabeperere vakaita rufu rwavo vanoita zvekwabeperere ikoko. Saka kuti tinyeperane kana kuti vabude mumapepa vachiti Gushongo Clan yakatema rukaho rwavamugabe kuhirosieka inhema idzodzo, nekuti baba vafara chete vavamugabe ndivasitobva Karigamombe. Ndo baba varipo, ndo vakatema rukaho kwakutama. Uye pamwe pana ndichida kuti ndigadzirise ndepekuti vamugabe vari kunzi vakavigwa mumba, havana kuvigwa mumba. Vamugabe vakavigwa pacourtyard kana kuti gadheni, ndopatakavaviga ipapo.
Mutauriri wemhuri yekwaKarigamombe vaDominic Matibiri vachitaura vari parunhare vari kwazvimba. Taedza kubata mambo zvimba pafoni yavo, asi mushure mekuvazivisa kuti ndiri mutori wenhau weStudio 7 vabva vakata foni yavo. Pataedza kuvafonera zvakare vanga vasisadaire foni yavo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kushushikana zvikuru nekusabuda pachena kwehurumende yemuSouth Africa pamusoro pemagwaro azvo eZimbabwe Exemption Permit ayo anoguma kushanda kupera kwegore rino. More Blessing Munjoma anotipanyaya inotevera.
Vanhu vanodarika mazana nemakumi masere ezuru vanobva kuZimbabwe vari kugara muSouth Africa pasi pechirongwa cheZimbabwe Exemption Permits vanoti havazivi kuti remangwana ravo rinenge riri papi panopera gore ra2021. Magwaro aya vakaapiwa makore mana apfuura uye anenge asisashandi panosvika pakati peusiku musi wa31 zvita 2021. Studio 7 yakaisa mibvunzo kubazi rezvemukati meSouth Africa kuti rijekese nyaya iyi, asi hapana mhinduro yatati tawana kubva kuhurumende yeSouth Africa. Mumwe wevanhu vakatarisana nedambudziko iri vaDavidson Mukonde vanoti havachazivi kuti vachaita sei kana magwaro aya asingachashande.
Ndine makore haasitokwana makore makumi maviri ndiri muno muSouth Africa ndichishandisawo mapemiti iyaya, saka manje handichazivi kuti vacharenyuwa here, nokuti hatisi kuziva kuti chii chaitika pamberi apo. Saka tinotyira mabasa edu, tine vana vari kuenda kuzvikoro vanenge vachidawo kuti vanorejista, saka hatisi kuziva kuti tichafamba sei zvinezvi.
Sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimusi Sibanda vanoti semaonere avo nyaya dzine chekuita nesarudzo muSouth Africa ndidzo dziri kupa kuti hurumende isataura zvakanyanya pamusoro penyaya iyi.
Nyaya yemaZEP tinoziva kuti inonetsa chaizvo, nokuti tinoziva kuti hurumende yakamirira chekutanga kuti ione kuti maelections achafamba sei, nekuti vagari vemuno vemuSouth Africa vakawanda, zvizvarwa zvemuSouth Africa hazvifari nenyaya yemaZEP because zvinofunga kuti kuzimbabwe vana vatora mabasa avo saka tinoziva kuti inyaya ine zvematongero enyika tinoziva kuti hurumende inogona kutaura nezvinyaya iyi kana vachawa renewa tinoziva kuti vachazvitaura vanogona kuzvitaura after ma local elections ari kuitika muna October.
Dr. Sibanda vanoti zviri pachena kuti vamwe muhurumende pamwe neveruzhinji muSouth Africa havafariri zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kuti zvigare nekushanda munyika iyi
asi zvakare taona kuti minister veHome Affairs havanyanzofarira kuti vanhu vanobva kunze kwenyika vagare muno muSouth Africa uye tikuzviona mumapoliticians akawanda kuti vanenge vari kuda kuenda kuextreme right nenationalist ideology yekuti vanhu vanobva kunze vanofanira kuti vagare kunze saka hazvishamisi kuti pakupera kwegore rino maZEP aya asarenewa and zvinenge zvichireva kuti vanhu vese vanosvika almost 200,000 vangava nemaZEP vanenge vasina kukuenda zvichakonzera kuti pave nedambudziko rakakura chaizvo muzvizvarwa zvezimbabwe zvinoshandisa maZEP
sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti South Africa inofanirwa kubuda pachena paurongwa uhu pachine nguva kwete kuzomirira kuita izvi nechimbi chimbi
saka chikumbiro chatachingowanacho Department of Home Affairs ndiyo kuti vaujekesere zvizvagwa zvekuZimbabwe nguva ichipo kuti zvichafambiswa sei zvino zvatamboedza kubvunza pasangano dzatakamboita neministri asi hatisi kunyatsowana mhinduro inonyatsojekesa kuti zvichafambiswa sei saka taatichitokumbirawo nemukana uyoyo kuti consulate itibatsirewo kujekesa panhauriramwa dzavanoita nedepartment of Home Affairs kana kuti negovernment yeSouth Africa
sachigaro weZimbabwe Migrant Support Network vaChristian Mapingure vakurudzirawo South Africa kuti itsanangurire veruzhinji kuti zvinhu zvichafamba sei panopera gore rino magwaro aya akatanga kupiwa mhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa muna 2010 pasi pechirongwa cheDispensation of Zimbabwe's Project chirongwa ichi chakazoshandurwa muna 2014 kunzi Zimbabwe Special Permits chikazoshandurwa zvakare muna 2017 chichinzi Zimbabwe Exemption Permits kudzamara South Africa yabuda pachena kuti ichaita sei zvuru nezvuru zvevanhu zvichagara zvakabatiraura mumaoko zvichityira ramangwana razvo iro risina kujeka ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg South Africa ndini More Blessing Munjoma.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, gumi nevanomwe vari vagari vekumasvingo, uko kwakaputika chirwere ichi svondo rino pachikoro cheBondolf Teachers College. Munyika mose munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevatatu. 1593. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvisere nemazana mapfumbamwe negumi nevasere. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muCOVID-19 Task Force yedunhu remasvingo vaRogers Irimai vanoti huwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 hwanga hwadzikira mumasvingo asi hwakazokwira zvakare zvichitevera kuputika kwakaita chirwere ichi paBondolf Teachers College.
Saka pa211 akaitwa muprovinsi yese 17 ndo akabuda ari positive for the province, then for Mashingo district akabuda ari positive yanga ari 13, Chirezi yakaita 4 pa17 etikutaura nezvawo iya. Saka aya 13 aya ese akanga ari eipa Bondolf 18 ya akaita positive eingeri Bondolf zvakabva zvati kwidza namba yedu kuenda pa 120 saka muprovince active cases. So now don't figure up to yesterday, so results kana today waita matest again in the province, we will be expecting more results to come out from the districts.
Ongororo yekuti COVID ndiye mhando rwerudzi yati yapera kuitwa here
kazhinji kacho pavanenge vachitoita matest yaya vanenge vachitobva vangoita negene testing hapana zvatati taziviswa kuti pane variant here yataonekwa iri different from zvezviripo Saka we are rest assured that we are still dealing with the same variant in Geribo, not the variant in Ruchirinya Uchirwa, Yeguzi Chagabu India. Nekuti cheku India chaya tikatarisa ma strike rate chichite chiri kuitawo neku India kwacho. It's very fast and very fatal.
Iyo nyaya yekuvharwa kwechikoro cheBondolfi muri kutarisira kuti charamba chakavharwa kwenguva yakareba zvakadii?
It has just been for the period yakaitwa recommended yekuti 14 days the quarantine and the isolation idzo dzinongopera. We are expecting kuti one either resume lessons now.
Iro dambudziko rechirwere cheCOVID-19 rakakurawo zvakadii mudunhu renyu remasvingo?
Mudunhu redu remasvingo paripoti pedu so far kubva papa petu kutotaura nezvazvo apa macases ekenge atodzika zvakanyanya zvokuti musi wa24 we had only two active cases in the province. Mukadume province yedu. Saka pakatozongoita this sudden boom yepa Bondolfi and ndopakangoshuta kuenda up in 2 days akasvika pa 94. Izvo zvezvo musi wa26 tatone 94 which isusu tichitarisa tinotoona kuti akaita 94 pa institution ari institutionalized. Zvakadaro zvekuti ari kwa container kwa controller zvasina kunyanya kunetsa nekuti zvinhu zviri kuitika within an institution hazvisiri zvekuti zvakapararira zvinhu zviri panzvimbo imwe chete zvekuti nekukwarandainwa kwaita nekulimita mamovements kuti wasanga wachifambirana iwo pachavo wari isolated wari positive kune vava wari kwarandained wari negative nemavisitors kuti vasauye mukati mecambers izvozvo zvichatongobatsira kutosapresa dambudziko irori pari pamogensta tiri muprovinci tiutoona kuti tetaita decline yekutosvika pasi chaipo matesti ari kuitwa every day but taakuona maactive cases ari mashoma achidzikira vanhuvanga vari kubata vari positive manhamba zavo ainge adzika zvakanyanya.
Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muCOVID-19 task force yedunhu remasvingo vaRogers Irimai vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Zimbabwe yabaya nhomba vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemazana mashanu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi matatu kana kuti 656,630. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemupakistan yaudza vakuru vakuru vemuAfghanistan kuti haichatyidzana munyaya dzokusora nekuchengetedzwa kwenyika nehurumende yemuAfghanistan nepamusana pemashoko ainoti akaburitswa nemukuru mukuru munyaya dzekuchengetedzwa kweAfghanistan uye varichipanga mazano chemutungamiri weAfghanistan vaAbdullah Mohib. Avo vakapomera Pakistan mhosva yekusora zviri kuitika muAfghanistan uye kutsigira chikwata cheTaliban mukubvongonyodza mamiriro ezvinhu muAfghanistan. Asi Pakistan inoti aya manyepo. Nhengo dzebato reRepublican Party mudare reSenate muAmerica dzakavhota nezuro dzichiramba kuumbwa kwemutemo wakanangana nekuumba commission yekuferefeta mhirizhonga yakaitika munandira gore rino pamuzinda weCapitol Hill apo nhengo dzeparamende dzaizeya nyaya yekutambira kusarudzwa kwavaJoe Biden veDemocratic Party semutungamiri wenyika mushure mekukunda vaDonald Trump veRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa munambudzi gore rapera. Mutemo uyu wakatadza kubudirira sezvo vakavhota vachiutsigira vakaita vashoma pauwandu hwaidiwa hwemavhoti makumi matanhatu. Maseneta makumi mashanu nemana chete ndiwo akavhotera kuumbwa kwekomisheni iyi. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro pamusoro penyaya yetsvimbo yanetsa muZimbabwe, iyo inonzi anenge ainayo panguva iyoyo anenge aine masimba ekutonga. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi tabata vaFrancis Rusere Chikerema, mwanakomana vava James Dambaza Chikerema, vanoi mumwe vanhu vakatungamira nyaya yekuti vatema vazvisunungure muZimbabwe. Tinogamuchirai muchirongwa chedu vaChikerema.
Aiwa, vakanaka.
VaChikerema, munyika pari zvino muri kupisa nenyaya yetsvimbo inonzi anenge ainayo anenge aine masimba, vamwe vachiti tsvimbo iyoyo yakafaina vaMugabe nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamunozivawo pamusoro penyaya yetsvimbo iyoyo inonzi anenge ainayo anenge aine masimba?
Ini zvandinoziva ndezvekuti hakuna tsvimbo yakadaro, hakuna tsvimbo yakapuwa futi kuna Mugabe. Chandinoziva nyaya dzetsvimbo inyaya yekuti vakuru vedu anenge amunhu akura haaifamba achizunza maoko asina chaakabata, aigona kufamba akabata tsvimbo yake isinei nezvekutonga, isinei nezvechitendero, but itsvimbo chete inobatwa nemunhu mukuru semunhu anoenda musango nebinyi. Saka tsvimbo yakunyuka iye zvino kunzi hanzi kwava kune tsvimbo inofanirwa kunge ndo inozoita kuti munhu agone kutonga nyika. Hakuna zvakadaro nokuti vaMugabe ndaasekuru vangu, saka ndinozviziva kuti vaMugabe havana kumbenge vaine tsvimbo iyoyo.
Asi kana vaChikerema, zvinonzi imi baba venyu vaJames Dambaza Chikerema nevamwe vatungamiri vezvematongerwo enyika vakanga varipo nguva iyoyo vairwira kuti nyika isununguke vakapiwa tsvimbo, uye vaChikerema vanonzi vakanga varipo pakapiwa tsvimbo iyoyi.
Vakapiwa tsvimbo nani?
Vanonzi vakapiwa tsvimbo iyi naChinamhora.
Ndopavanotadza vanhu kuti Chinamhora ndiani, munhu anonzi Chinamhora ndiani? Nokuti zvandinoziva ini pavakasangana apa pavanangomo naMugabe nababa varipo naNyamasoka. Nyamasoka ndiyo wavari kuti Chinamhora, haazi Chinamhora. Nyamasoka haana kumbova Chinamhora kana, nokuti Chinamhora izita rinopuwa kuna Ishe anenge agadzwa ushe nevanhu vake vambire, iwe neni. Chinonzi vambire. Saka ndoo vanenge vagadza munhu kuti ndiye wamambo, anenge agadzwa iyo anotora taitiro yekunzi Chinamhora. Saka Nyamasoka akapuwa nani taitiro yekuti Chinamhora iye asina kumboita mambo wevashawasha kana kuti mambo wevanhu vesoko?
VaChikerema, ndaida kubatai muromo ipapa ndichibvunza kuti kana vaNyamasoka vakanga vasina masimba ekuti vange vachipa tsvimbo ine ugo nezvese zvamuri kutaura, ivo vatungamira vaizoenda sei kuna vaNyamasoka?
Hatiziva akaenda kuna ani. Kana vakaenda Hongkong, baba vangu vakanga varipo vaizozvininipisa semudiki, nekuti pana sekuru vavo vaNyamasoka vari vati vaona mumhuri kuti mukuru but anga asiri mambo. Kana tsvimbo iyi zhinzi yai ndeyekuti munhu agone kutonga nekutungamirira, yakadii kutaurwa pakapinda Mugabe kuti azova ndiye mukuru wepuresidendi? Yakadii kutaurwa nezvayo?
Tomboti hedu dzimwe nguva vaMugabe vanogona kunga vakapuhwa tsvimbo iyoyo nevamwewo vakavapa tsvimbo iyoyo, asi kungaita here tsvimbo inganzi ine masimba iwayo anganzi angasimudza nyika?
Hakuna tsvimbo inonzi ingasimudza nyika, nekuti nguva yatanga tirwisa varungu taidzima moto nemoto, taibata pese pese pokufunga kuti vangabatsire ripapi. Vana Mugabe zvavakabuda vachienda kuMozambique havana kunzi vabudiswa namambo Changwena, nokuti Changwena anga ari chifu wevanhu vake. Changwena aiziva area ino ndokwaaigara, saka achifamba makadai, famba makadai. Zvavo zvisinei netsvimbo, zvavo zvisinei nemasimba aTangwena izvozvo. Nokuti kana dai zvavo zvine masimba aTangwena, ko vamwe vedu vese vakabuda vachienda kunorwava vakaendeswa ikoko naTangwena here? Nokuti chivanhu chedu kana tarasa rhythm manje ndobva takungwa tizvoshienda kuchivanhu. Saka hakuna tsvimbo inotonga nyika.
Maita basa vachikere matinotenda mukanya.
Pakanaka mukuru.
Manga makateerera kuna va Francis Rusere Chikerema mwanakomana wava James Dambaza Chikerema muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Makwikwi ebasketball Africa League arikuitirwa kuRwanda asvika mumasemifinals nhasi zvikwata zvina zvichikweshana kutsvaga zvikwata zviviri zvichapinda mumafinals mangwana muKigali. Chikwata chePetro di Luanda chekuAngola chiri kukweshana nechikwata cheZamalek chekuEgypt. Chikwata chichakunda pazviviri izvi chinopinda mumafinals. Chikwata chePatriots BBC chemuRwanda chiri kukweshana nechikwata cheUS Monastir chekuTunisia. Mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vanoti vari kufara nematambiro ari kuita zvikwata zviri kumakwikwi aya uye Zimbabwe iri kudzidza zvakawanda. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mutswanganya huye weStudio 7.
Hakunakidza manje, as I said, tichitaura zvatanga kutaura last week kuti ndinoona kunge matimu ekunorth Africa achadominata and ari kuratidza kunge for sure ari kunge ari kudominata. Kana takatarisa matimu team iri kubva kuEgypt netimu iri kubva kuTunisia. As well even matimu avo akabva kuna Algeria they did quite well neMorocco. But kusaidi kwedu isusu tinge tiri very happy kuti tione kuti Serbia kuti Maputo yakaita extremely well. Unfortunately vakazojikwa zvavo last minute ne team yavaita manaye ma host yekuRwanda. Takatarisirawo nhasi kuti Petro di Luanda yekuAngola ndo ma team dzatinenge takatarisira kuti supporta kazhinji kana tiri kuno kuZimbabwe kunoti ma team anobva kuregion kwedu kuzone kwedu ma team atinotamba nawo all the time. Kana muchifurangarira last of last year before COVID Petro di Luanda yenge rino kuBulawayo kuZimbabwe kuBulawayo ichi computer nema puto ya chuna ingia kuplawaye as well computer zika matina yukuti ano faririka ano zikano ane mkurumbi laka na tzimu nongu Zimbabwe saka tzenge chingo fara lezo waru kuita. Unfortunately wana kwanza zosuka kure kumozambika asi I think it's a good starting point for the region and for everybody.
Munoona kunge pacha wani kwa pachi wani kwa nyanji redzinoso toro one mamwe makrabu akada ise NBA kuno kwa Amerika pa makwikwi aya.
Well certainly that I think ndio donzorashona ndo idea chekuti makombesheni akadai so anofanirwa kucreata masuperstars anofanirwa kucreata basketball kuti ikure. Nyazvidzokana tadza kuonekwa gore rino kana gore rinouya asi kukura kureita competition iyi kuchaita kuti vazhinji vatanga kurecognize basketball at grassroots level ichatanga kutambwa muAfrica. Saka certainly in the long run muchatanga kuona kuti Africa ichatanga kuita maathletes akawanda anenge achipinda muNBA because competition inenge yavepo and involvement ne participation inenge yakura zvizhinji kunyika dzakawanda dzemuAfrica.
Tichiona kuti makwikwi aya anopera mangwana pachaitwa mafinals ini muri kufungidzira kuti ndechipi chikwata chichatora mukombe.
Ini ndikuti ngatitarise game re Petro di Luanda neZamalek pakati pematimu iwayo ichahwina ichakunda ipapo ndiye kuhwina. Pagame re Luanda neZamalek kuona kwangu pagame re Luanda neZamalek ichahwina pakati padzo dziri mbiriyo ndoronge ndiye chane chinotora mukombe. Nekuti kana ndakadzitarisa ndidzo 2 dzenge dzakasimba zvikuru tichitarisa kana nekusimba kunoita manational team avo nematambiro anga achiita competition pakati peLuanda pePetro neZamalek one yao ndoononge ichaenda ichino hwina.
Ava vange vari mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura vari parunare vari muHarare naMarvelous Mutswanganya huye weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanga ngogara makapfeka mamask enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
soko izika disenda baku.